mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 12/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri, 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hachisi chokwadi kuti vari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri, 332. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu gumi nemumwe vaine chirwere ichi nemumwe akachibata kubva kune mumwe munhu ari munyika anotozikanwa zvekare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi mashanu nemumwe, 51, uye vafa vachiri vana. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zvikuru mazana maviri, 200,000, vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vachidarika zvikuru zvishanu nemazana mashanu, 5,500. Vapora vanodarika zvikuru makumi mapfumbamwe nechimwe, 91,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nemana, 7.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni maviri. Vanhu vafa munyika iyi vachidarika zvikuru zana rine gumi nezvitatu, 113,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zvikuru mazana mana zvine gumi nemasere, 418,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezvikuru mazana mashanu, 3.5 million. MDC Alliance anotungamirwa naNelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe anoti hachisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF. Mapato aya anoti acharamba achienderera mberi achipikisa ZANU-PF murunyararo kuitira kuti munyika muve neutongo hwejekerere. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti mashoko akataurwa negurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe ekupuma uroyi vanopikisa ZANU-PF ivo vasina mhaka yavakapara anokashikamadza bato ravo. VaHlatshwayo vanoti zvinokashamadza veruzhinji kunzwa mashoko akadai. Panguva iyo munhu wese ari kutarisira kunzwa kuti nyika ichabuda sei mumatambudziko ecovid-19, nzara, kushayikwa kwemafuta edzimotokari nekusafamba zvakanaka kweupfumi.
Vanhu vanonga vakatarisira kuti vatungamiriri ndo vanofanira kuuya nemhinduro mukutambudzika kwavo, asi vatungamiriri vacho vakuuya pazvivhitivhiti zvenyika yese vasina mhinduro. Vane mhinduro yekupomera, vane mhinduro yekutaura zvemakuhwa kuti ndakazonzwa kuti pamainhingi vanhu vakadya nenyama nezuro, ndakanzwa kuti pamainhingi baba nhingi vakazouya nehugu nezuro, vachitaura kuti takanzwa makuhwa kuti hurumende ichapandukirwa. Zvinoratidza zvega kuti chavanokoshesa mukati moupenyu hwavo, chavanokoshesa ivo seZANU-PF kutonga kwavo.
Munyori mukuru MDC yamzvare kupe vaDouglas Monzora vanoti bato ravo harisi kuronga hondo asi kuti rinoda kutora masimba pachishandiswa sarudzo.
Saka ava vanoshanda nana Kasukuwere, nana Jonathan Moyo, nana Joao, isu hatinei nazvo. Isu chatinoda kutora nyika ino tichishandisa zviri pamutemo, tichishandisa constitution, mavoti ewanhu. Ndokusaka tichiti tinoda kuti pave nesarudzo dzakachena, ruzhinji rweMDC rwovhota.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, Vamavela Sikumalo, vanoti vakakashikamadzwawo nemashoko avakazembe. Vanoti masangano avo anoshanda zviri pamutemo uye hapana kana nengo imwe zvaiye Crisis in Zimbabwe Coalition ine chinangwa chekupidigura hurumende.
Saka kubuda vachitaura kuti civil society organizations aripo ari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo yatingati pachirungu ku masoko enhema iyayo, vanoita kuu tinovaziva muno muZimbabwe. Takaiona kuu ichiitika muna 2017 uye vakaiita vanozikanwa. Hazvisi zvinhu zvekuti tingaspekulate kana kuedza kufungidzira. Vakabvisa vamugabe pachigaro zvisiri pamutemo vanozikanwa.
Vachitaura muHarare nemusi wechipiri manheru, vakazembe vakati paive neurongwa hwekuda kubvisa hurumende uhwo vakati hwaitungamirirwa nevamwe vakuru vakuru kubva mumapato anopikisa chikwata cheG40, dzimwe dzisvondo dzemuno nedzekunze, pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Vakazembe vakadoma mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala, vaimbove murongi wemusangano muzano PF vaSevia Kasukuwere, muparidzi vaTalent Chiwenga, sevamwe vavanhu vaive muchirongwa chekuda kupidigura hurumende icho vakati chaitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze. Asi masangano akazvimirira nemapato makuru anopikisa anoti mashoko avakazembe akafanana nemunhu ari kutsvaga uta mugate chaimo. Zvichakadai, dare pamusoro rinotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa neMDC Alliance yekuti muzvare kupe nechikwata chavo vabude pamuzinda weMorgan Tsvangirai House uyo vakatora svondo rapfuura. Imwe nyaya ichanzikwa nedare iri inyaya yakakwidzwa kudare iri nava Ian Makone, vanove mumwe wematrustee emuzinda uyu, apo vari kuti kambani yavo yeHarvest House Limited ndiyo muridzi wemuzinda uyu kwete MDC. Asi vamonzura nevamwe vavo vari kupikisa vachiti MRT House yakatengwa nebato ravo kuma 2000.
Imba yakatengwa kuma 2002 ndiyo zvinoratidza magwaro iwayo kuti registration yakazotransfer yakaita kuma 2002. Asi imba yakatengwa nemari yakanga yawanikwa muna 2000 yepolitical parties finances.
Muzinda weMDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatendai biti nava Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mokunetsana nevaive mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. Vabiti navamangoma vakaita nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato izvo zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLifonic Enterprises iyo yaive yavabiti vaMangoma navaFortune Gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani reHarvest House Limited, vakuru vayo vari vaIan Makone, vaJameson Timber naReverend Tim Nail panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nyaya huru inofanirwa kunge ichigadziriswa nehurumende nekukasika inyaya yemihoro yevarairidzi, iyo inonzi nesangano iri yadzikira zvikuru zvekuti haichakwanisa kuraramisa murairidzi. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vanoti pari zvino murairidzi ari kutambira mari yakaenzana nemadhora makumi matatu nemashanu ekuAmerica pamwedzi. Iyo mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yave pamadhora emunyika zviuru zvinomwe kuti ikwanise kungotenga chete zvekudya pasina zvimwe zvese zvinodiwa. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambire madora mazana mashanu nemakumi mashanu nemana emari yekuAmerica pamwedzi kuitira kuti akwanise kurarama. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi Professor Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGundani.
Inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende yedu yomuZimbabwe inyaya yemasalaries yemuhoro wevarairidzi vemuno muZimbabwe. Mari inotambira murairidzi muno muZimbabwe yadzikira zvokusvika pa$35 United States dollars tichitaura pari zvino. Mari iyoyi imari yokuti kana takatarisa mari yomuno muZimbabwe murairidzi anotambira mari isingapfuuri 3,000 RTGS kana Zim dollars pamwedzi. Iyo mari inodiwa yakataurwa nevanotipa mafiga emari vanotiudza kuti ivo mari inodiwa inofanira kunge ichisvika kuma 7,000 RTGS kana kuti Zimbabwean dollars iri mari inongokwana chikafu bedzi, nongori bread basket.
Takanzwawo svondo rino zvichinzi hurumende ine musangano wetripartite negotiating forum wayanga ichitarisirwa kuita nevamiriri vevashandi vehurumende iriwo svondo rino. Pane chatichafamba here pamusangano iwoyo?
Iwo musangano watakambonzwa uchitaurwa nehurumende, vanhu vese vakanzwa kuti hurumende yakati tichaita musangano svondo rino. Hatisati tanzwa nezvavo. Zvanga zvakakosha kuti misangano iyoyi iitwe pachine nguva uye vanhu vasangoudzwe zvemisangano inotora nguva kuti ibuditse mari. Dai zvaigona paita nzira yokuti hurumende ingokaruka yagadzira nyaya dzemuhoro wevarairidzi pasina kusangana kwemazuva akareba nenyaya yokuti mitengo yapenga.
Tiri kunzwa hurumende ichitaura nenyaya dzekuvhurwa kwezvikoro musi wa28 July kuno mwedzi unouya. Imiwo sangano renyore Zimuta rakamira papi panyaya iyo yekuvhurwa kwezvikoro?
Panyaya yokuvhurwa kwezvikoro isu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuita zvese zvatinokwanisa kushanda pamwe chete neMinistry yePrimary neSecondary Education nokushanda pamwe chete nedare reParliament tichivachenjedza nokuvayambira kuti zvikoro zvinofanirwa kungovhurwa kana nguva yasvika yokuti zvinhu zvese zvinofanira kunge zvichigadzirirwa muzvikoro zvinoenderana nedambudziko ratinaro reCOVID-19 zvigadziriswe. Anonzi maPPE nechirungu iyaya, zvese zvinodiwa, mishonga inodiwa kuti inge ichishandisiwa kuti chikoro chinge chiri nzvimbo yakashambidzika zvinge zvaunzwa nehurumende. Hazvigoni kuti zvikoro zvinzi vashandise mabhajeti avo echikoro iwo asipo mari yacho isipo kuti vaite gadziridzo idzi dzemaPPE, gadziridzo dzekutesta, gadziridzo dzakasiyana-siyana. Izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Teachers Union ZIMTA vaRichard Gundani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano masere anomirira varairidzi nezuro akaendesa gwaro kudare repamusoro redzimhosva achikumbira kumiswa kwekunyorwa kwebvunzo dzinofanirwa kutanga kunyorwa musi wa30 Chikumi. Masangano aya anoti izvi zvisaitwa kusvika zvese zvinofanirwa kuitwa kudzivirira varairidzi nevadzidzi kubva kucoronavhairasi zvagadziriswa. Gwaro iri rinodoma Zimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC pamwe chete nebazi rezvedzidzo yePrimary neSecondary, bazi rezveutano Civil Service Commission nebazi rinoona nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Mutungamiri weAdhuzi vaObed Masaraure vanoti gwaro iri riyatambidzwa kuvanhu vakadomwa mariri nhasi chishanu.
Tabva kunosiya mapepa chikumbiro chatiri kuisa chekuti matare amise kunyorwa kwemazamanishoni emuna June ayo atiri kuti achazokonzera kupararira kwedenda reCOVID-19 iro ringazoparadza upenyu hwevanhu vakawanda, sezvo pasina matanho atorwa nehurumende kuchengetedza upenyu hwevana nevarairidzi pavanodzoka kusikoro, anove matanho atata nenguva tichikumbira. Saka mapepa ataisa kumatare achazenge achizoiswa kune vanofanirwa kupindura chikumbiro chataisa kumatare vachazeka vachipiwa mangwana.
Vanofanira kupindura ndavapiva madoma?
Zimbabwe Examination Council ZIMSEC, tine Ministry of Primary and Secondary Education, tinewozve Ministry yePublic Service, tine iyo Civil Service Commission, Traitors ministry yekubata mari yefinance ndo vatiri kutarisira kuti vachange vachipindura panhona dzatiri kutaura dzatiri kuti kana dzisati dzagadziriswa mazamanisho ndamire kunyorwa
zvimwe zviri mugwaro ramaendesa kudarira pamusoro redzimhosva ndezvipi
tikukumbira matare kuti amise kunyorwa kwemazamanishoni kana hurumende ichinge isati yagadzirisa nyaya yepersonal protective equipment isati yagadziriswa nyaya yekuwanikwa kwemvura yekuti vana vageze maoko pasati pagadziriswa nyaya yekutestwa kwevana nevarayiridzi muzvikoro zvekuti nezvimwe zvatiri kukumbira kuti kana zvisati zvagadziriswa mahurumende damatare amise zimuseki kuunganidza vana vachinyora mazambanishoni nekuti zvichakonzere njodzi yakakurisa paupenyu hwavo neupenyu hwevarayiridzi ndo chatikati ndodonzo guru
gwaro iri rabva kusangano renyu badze here kana kuti makasangana namamwe masangano anomirira varayiridzi
takabatana nemamwe masangano anomirira varayiridzi ese tiri kushanda tiri pamwe chete vakangotenderawo kuti isu satuzi tinyore gwaro rekutanga ravanotifondig afdavid chingori chiwirirano asi raigona ngonyorwawo chero neumwe
asi hurumende yakabva kare ichitaura kuti haina mari yokutambirisa varayiridzi mari yokunze madhora okunze ekutambirisa varayiridzi
hongu tinoziva kuti mari vanayo tichitarisa upfumi hwatinahwo senyika tichitarisa mari zhinji dzavanobata tichitarisa marisits avanowana ekuexpota zvino tikatarisa mari iyoyo murijen muno mari yakatoti wandisei chaizvo mari iyoyo chainongoda ndeyekuti ikosheswe kuti angatange kupiwa ndiani dambudziko ratangoita nderekuti iri kuperera kupiwa mumaoko evashoma vachimba vadya yakawandisa vazhinji tisara tisina kana chimedu chatawana saka isu tiringokumbira kuti pazhinji dzavanokohana vangotora chimedu chiduku doko vatipiwo zvekuti tidye nemhuri dzedu dzisafe nezhara sezvadziri kuita dzisaswere dzichigwesha zvadziri kuita
hurumendewo inoti vana vanofanira kunyora bvunzo dzavo saka vachiti vanoda kuzurura zvikoro zvine makirasi evana vari kunyora bvunzo vagozovhura zvimwe zvikoro zvese mushure maizvozvo chiya munoshora ipapa pachii
isu hatina kumbombira taramba kuti mazamanishoni anofanira kunyorwa chatiri kungotaura ndechekuti hurumende ngaitaure kuti yawana mari yakawanda sei yekutenga zvatiri kuda kuti zvitengwe zvatengwa here zvavepo mari yekubhadhara varayiridzi yavepo zvikoro zvedu zvodi zvovhurwa hondo yatinayo haisi yekuti zvikoro ngazvigare zvakavharwa aa tinotoda kuti zvikoro zvivhurwe asi tiri kuti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa ngazvigadziriswe
avo vange vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 tarisa zviri mumapepanhau anhasi mufinancial gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira hurumende kuti idzokere mukushandisa mari dzekunze dzaimboshandiswa munyika kuti zveupfumi zvimbogadzikana mufinancial gazette mekare hurumende inonzi yakasara isina mukana kunze kwekukanzura chibvumirano nekambani yedrugs consulting iyo yakanga yapiwa tenda yokutengesera hurumende zvokudzivirira coronavirus kana kuti personal protective equipment herald rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa kuti musi wemuvhuro uri kuuya 15 chikumi izuva rokunamata nekutsanya muzimbabwe pamusoro pedambudziko recoronavirus yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makadii pastudio 7 apo sitati tapera kosti ndeni ini ndinorwadziwa nezviri kuitwa muzimbabwe vedu vevana vashungurudzawo maopposition ava handizivi kuti zano inoda kuzotora sekuti ndivo vakasvarwa kwasinga nyika here kana vada kuti vatungamira voga here asi chandakuona changodiwa panapa ndechekuti kurudzira mhuri yezimbabwe ndechekuti tofunga maopposition parties nemalawyers vari kudai kungosumba sumba Ndiva kusvika pa police station pa central pa ngoti aiwa chitazvona kuti nimi munyika muno hamudi opposition munu. Sapira ko ma opposition members aya pa central police vosungwa moyo yavo ifare. Poza nangosungwa sina mhosva. Saka vanhu vaZimbabwe vati simuke. Hai zana yauda kuti shairira mandoko wadzesha.
Makadiko vachamarevi studio 7 makadiko ana blessing Zulu komajonga vese nevatorei navo vedu vanotaurai shava kuZimbabwe kuti nokutendai nebasa ramunotiitira rakanaka i ndinovimba dai mugara makatsunga sematsungiro amakaita tichingochamisa chiri chete ko iyo zani inogoda kuvhunduka inogovhundukei ichisungasunga vanhu vemdc kuvhunduka chatikwatara hungenengaturikwa zvinotorera kuti chiripo chiri chavari kutya ivo vari kugonedzana chamisa vazoziva kuti vakazviona chamisa here chamisa ndiyo unotonga ngavangoziva chamisa atonga vakapinda muofisi temu yavo yakutopera vasina zvavati vaita vambotonge munanga kwachaangotonga chete kutocha vanhu ndochari kugona kutocha vanhu chete chechi hapana zvimwe zvinhu zvaari kugona kutiira mbanobudisira vamazuva ange iwayo
mamuka sei vanhu pastudio 7 mamuka sei ya toda kutaurawo zvangu panhau yekutika mukati menyika yekwedu zvinoitwa navamunangagwa izvi hazvina kumbosiyana nekudzingirira suriro singabati isusu tiri vanhu vachamisa chamisa hatifi takamusiye chiro zvodi and I forget but nokuti zvavari kutiitira tikuzviona vari kutotiwedzera kuti timude more kuwedzera kumuda kudarika zvavari kufungidzira ndiri pano zvangu pasouth africa apa ndopandiri pano apa south africa zita rangu andingataura nekuti mondi sezanup f dzinouraya todziziva kubva kudhara ya saka ndomashomatinawo maita masa
mwadi vashamari vestudio 7 ini zita rangu ndoitwa v emuchobet ndoda ngokutendera nenhau dzamunongotipawo dzechokwadi ungokumbira kuti dai mwari atichengeta pane urwere hwadai kutekeshera pasi rese inini ai ndikunzwa kurwadza zvisingaite nenhau yakaitwa nakupe nakomishi nangonzora hawana basa nezvido zvevana vezimbabwe ndofunga kushupika kwedu kwatinoita tiri masango kunovafadza kufunga kwangu ndaifunga kuti dai MDC Alliance vakaita Kauto Hwende aenda unodzingo mamembers ZANU-PF almost kana 6 anditora kuti mudhenda anozvibvuma here izvozvo anodzinga here vanhu MDC Alliance vanokwanisa kudzinga member of parliament weZANU-PF timbogona kuti zvinoita here haukambi kuti munhu MDCT anonodzinga member of parliament MDC Alliance mana tikutungamirwa nemapopo oma muna kwatinoenda tongozungai tiri pamwe chete panzvimbo imwe chete zvavangoda kuti vana vezimbabwe tingobatana hakuna freedom inoya tachingoita zvepenizvi peni nebepa hazvibatani izvi zvinongoda tingobatana tinongorwisa kumusha ikoko ndokuti freedom iwe
makadii apo pastudio 7 aiwa tinokutendai nebasa guru ramuri kutiitira kutitumira mashoko ekuti tinzwe kuti kumba kuZimbabwe uko chii chiri kuitika aiwa tinofara rambai makadaro ndachida kuti ndipindure zvangu amai avo kuda vakataura nezuro kana kuti marimwe zuro wanga ari kuchema kuti auma dai mabhodha avhurwa hongu mabhodha anogona kuvhurwa asi dambudziko riripo ndeiroro rekuti coronavhairasi kunetsa kwairi kuita muZimbabwe zvikungonzi chete munhu ari kudzika kusvika pabhodha ari kubva atonzi wedza kune motikari yako mungava muri mubhazi motoenda ikokoko kwomunonovharirwa kwomunenge muchindotestwa hakuna munhu ari kusvika kumusha kune mhuri yake ndozviri kurema ende vanhu vacho ivavo vari kutotora nguva yakareba Zimbabwean government handitombonzwisisi kuti inofunga sei aiwa ini chandingatocheme nechinoticho dai korona yapera zvinhu zvatanga kudzokera panormal maita enyu vateereri tinokutendai nebasa rese ramunenge muchiita zita rangu ndonzi visa ndiri kumupumalanga Nelspruit south africa
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa pa Intelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muimbi wechidiki Damascus the Afro Guy uyo akanetsa mazuva apera nekambo kanonzi Kwende abura mumwe mutakunanzva unonzi Zororo uyo akaimba nemuimbi ane mukurumbira zvikuru munyika madzibaba Nicholas Zakaria. Ngati nzwei hurukuro yaaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Hey, hey. Dama, senior lecturer. Vakaedza kufamba hakuna akavakasvika. Vakaedza kudana hakuna akavadaira. Vakaedza kumhanya hakuna akavakasvika. Vakaedza kuchema hakuna akavadaira. Zvinhu zvaoma mudzimba, biviri iri kungodzimba. Zvaita tichipera simba.
Zorori rikunakidza vanhu mukoma. Handizi kuti nyaya kuti panga paina mudhara Nicholas here kana kuti handizi nyatsokuziva ipapo bada response yacho iri kuencourage zvisingaite.
Saka makakwanisa sei kuti mukumbire madzibaba Zakaria kuti vange vachiimba nembi mimuri muhimbi wechidika ari kutotangawo kusimukira kudai?
Ah, madzibaba Nicholas munhu ari simbo, ari easy kushanda naye, ari easy kuapproach. So ndakavanzwisa zvandakamboita before. So hazvina kunditorera nguva yakareba kusvikira vati yatishande tese. Saka ipapo ndopa zvakatozongotangira, ndobva tazongoitawo idea yezororo, ndobva vangondibatsira vakandikorekta korektawo, ndobva tatoshanda tese.
Iko zvino pane dzimwe here dzimbo dzamuri kubika?
Ah, masongs aripo mukoma. Tanga takamarekoda before lockdown zvekuti even kusvika next year anenge achingobuda. But hazodarawo because mamwe anoda mavhidhiyo and hatisi kukwanisa kumashuta mavhidhiyo acho right now.
So, tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Okay, thank you mukoma Blessing. Mova nezuva rakanaka.
Chidiki Damascus the Afro Guy achitaura parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7 kambo kamanzwa kanonzi Zororo kaanoimba na madzibaba Nicholas Zakaria. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hatisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yezanu PF. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvetimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.